Chidzidzo chedu chakapera chaibva muchitsauko chechipiri muevhangeri yakanyorwa naMako. Chitsauko chechipiri cheevhangeri yakanyorwa naMako chinopera nenyaya yekuti Jesu ndiye Ishe weSabata. Nyaya iyoyo inotangira pandima 23 kusvika pandima 28 yeevhangeri yakanyorwa naMako pachitsauko chechipiri. Ipapo tinoona kuti waive musi weSabata apo Jesu aifamba nevadzidzi vake vachipfuura nepamunda. Vadzidzi vaJesu vakatanga kutanhaura vachifamba. VaFarisi vakashamiswa nazvo vachivaona vachiita izvozvo nemusi weSabata. VaFarisi vakamboda kuedza kutaura pfungwa dzavo pamusoro peSabata. Mushure mekutaurirana navo, Jesu anopedzisa achivaudza kuti iye ndiye Ishe weSabata. Nyaya pfupi iyoyi ndiyo inopedzisa chitsauko chechipiri cheevhangeri yakanyorwa naMako. Tiri kupfuurira mberi neevhangeri yakanyorwa naMako. Nhasi chidzidzo chedu chinobva muevhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechitatu. Chitsauko chino chinopfuurira mberi nenyaya yekukurukurirana pamusoro peSabata, uko kwaive pakati paJesu nevatungamiriri vezvinamato. Ichokwadi kuti Jesu vakaporesa vanhu vazhinji panguva yakadzikiswa munhu ainge akafa mitezo nepadenga remba, izvi zvisina kunyorwa pano. Mudikani, ngatitange nenyaya inotevera. Usakanganwa kuti chirongwa chino ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa chino ndachitumidza ini kuti simba riri mumwanakomana waMwari. Simba riri mumwanakomana waMwari. Chikamu chataa kupinda iko zvino ndoda kuchitaura chiri pasi pemusoro unotiwo Jesu anoporesa munhu aive neruoko rwakaunyana. Jesu anoporesa munhu aive neruoko rwakaunyana. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechitatu pandima yekutanga nechipiri. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 3 pandima 1 nendima 2. Shoko raMwari rinoti, wakapindazve musinagogi, zvino kwakanga kuno munhu wakanga ano ruoko rwakaunyana. Vakamutarisisa kuona kana angamuporesa nomusi weSabata kuti vamupomere mhosva. Pano mubvunzo unomukazve kuti munhu ainge auyiswa zvemaune here kuti vagopa Jesu mhosva, kana kuti chii chaiitika. Ini ndinofunga kuti mhinduro chete ndihongu. Vainge vamuunza maune kuti vagoona chavangapomera Jesu. Chimwe chinhu chakazoitika ndechepamunda nemusi weSabata. Jesu vaiporesa vanorwara, saka ivo vaiziva kuti kana vakaunza munhu uyu musinagogi, Jesu aizomuporesa, nokuti vaiziva kuti Jesu aive netsitsi kwazvo. Chinangwa chavo chikuru chakanga chisiri chekuda kuona munhu uyu achiporeswa, asi chaiva chekuda kupa Jesu mhosva, vachiti aporesa nezuva reSabata. Tichaona kuti kunyange vainge varonga kudaro, asi havana kuzomirapo nekuda kwezvakaitwa naJesu. Cherechedza zvakazoitwa naJesu. Ngativeringe ndima yechitatu yechitsauko chechitatu muevhangeri yakanyorwa naMako. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 3 pandima 3. Ndima iyi inoti, zvino akati kumunhu akanga ano ruoko rwakaonyana, simuka pakati pavo. Pano Jesu anoda kuita chimwe chinhu chikuru. Namamwe mashoko akamutaurira kuti asimuke, amire pakati pevanhu, nokuti anoda kutaura chimwe chinhu. Ngatinzwe kubva pandima yechina muchitsauko chechitatu muevhangeri yakanyorwa naMako kuti anoti kudii. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 3 pandima 4. Ngatinzwe kuti anoti kudii. Akati kwavari, zvakatenderwa here neSabata kuita zvakanaka kana zvakaipa, kuponesa munhu kana kuuraya? Vakanyarara. Ipapo havana chavakapindura vose. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechitatu pandima yechishanu. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 3 pandima 5. Shoko raMwari rinoti, zvino wakati aringaringa achivatarira nokutsamwa ane shungu nokuda kwokuoma kwemwoyo yavo, akati kumunhu, tambanudza ruoko rwako. Akarutambanudza ruoko rwake rukavandudzwa. Ishe Jesu vakamporesa vachizadzisa chinangwa chaMwari vasinei nezvaifunga kana zvaive pamusoro pezuva resabata. Ivo havana kumupindura chinhu nokuti vaitya kuzozvinyadzisa. Cherechedza pano kuti Jesu vanoringa-ringa nehasha pamwe neshungu. Unogona kuzviisawo mupfungwa kana mundangariro dzako kuti Jesu akatsamwa. Jesu pana akavatarisa nokutsamwa uye neshungu, kwete neruvengo asi neshungu nekuda kwekuoma kwemwoyo yavo, nekuda kwekuti zuva resabata rakaitirwa vanhu, kwete vanhu kuitirwa sabata, uye kuti iye Jesu ndiishe wesabata. Jesu akaporesa munhu nezuva resabata. Chiitiko chakaitika muchikamu chokupedzisira muchitsauko chechipiri nechiitiko chino zvinofanira kutorwa pamwe chete. Ndima yechitanhatu muevhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechitatu. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 3 pandima 6. Ndima yacho inoti, zvino vaFarisi vakati vabuda vakandorangana pakarepo navaHerodhi pamusoro pake kuti vangamuuraya sei. Zviitiko zviviri izvi zvakaitwa nemusi wesabata zvose zvakamutsa mwoyo yavanhu ava pamwe nehasha. Vakatsvaka kuti ivo Jesu vangamuuraya sei. Apa ndipo pakatangira nyaya yekuda kutsvaka kuuraya Jesu. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechitatu pandima yechinomwe nendima yechisere pane nyaya inotevera. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 3 pandima 7 nendima 8 ndatini pane nyaya inotevera. Ndisati ndakupa nyaya inotevera iyi, ndoda kukuyeuchidza kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti simba riri mumwanakomana waMwari. Simba riri mumwanakomana waMwari. Iko zvino chikamu chataa kupinda ichochi ndoda kuchitaura chiri pasi pomusoro unoti Jesu anoporesa vazhinji. Jesu anoporesa vazhinji. Ngativerenge ndima dzacho dzinoti idzo, zvino Jesu wakaenda navadzidzi vake kugungwa, vanhu vazhinji zhinji vakamutevera vachibva Galirea nokuJudhea neJerusarema neIdhumia nemhiri kwaJoridhani nokunyika yeTire neSidhoni. Vanhu vazhinji zhinji vakati vanzwa zvaanoita vakauya kwaari. Nyatsocherechedza mudikani pano unoona kuti vanhu vazhinji vanobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana nemumaguta akasiyana-siyana vachiuya kuzotevera Jesu. Ishe Jesu vanomboti mirei vachitivo nguva yavo yange isati yakwana. Pashure tinovaona vachitarisana nevaipesana navo muJerusarema. Vanhu vazhinji vanovatevera. Ukatarisa pamepu unoona kuti nzvimbo idzi dzinobata nzvimbo yose. Kubva kunzvimbo dzose idzodzi vanhu vakafamba vachiuya kuna Jesu kuti vazonzwa kubva kwaari. Iko zvino vanovapa rimwe dambudziko rakaipa. Panguva ino hazvichabvi kuvatungamiri vezvinamato nokuti vave kutya. Pano anosangana nedambudziko rokumomoterwa nevanhu. Ndinofunga unoziva kuipa kwazvo kuti munhu akaita saJesu anomomoterwa nevanhu vazhinji kudaro. Saka chicherechedza zvinoitwa naJesu muevhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechitatu pandima yepfumbamwe nendima yegumi. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 3 pandima 9 nendima 10. Shoko raMwari rinoti, akaudza vadzidzi vake kuti kagwa kamugarire nokuda kwavazhinji kuti varege kumumanikidza, nokuti wakanga aporesa vazhinji. Naizvozvo vose vakanga vana marwere vakamumanikidza kuti vamunyangate. Vanhu vazhinji vanga vasingangomudzivisi bedzi asi vaitomukuvadza. Vaimumanikidza kubva kumativi ose. Isu tinoudzwa kuti akaporesa vazhinji. Hatigone kukamura pakuti vazhinji. Mudikani, vanhu ava vaida kuporeswa. Dzimwe nguva hatigoni kuona kuti vanhu vari pakuda. Chero iwe neni tiri chikamu chemhuri yevanhu ivava. ngativerenge ndima 11 nendima 12 meevhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechitatu. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 3 pandima 11 nendima 12 dzinoti, nemweya yechina yakati kana yamuona yaiwira pasi pamberi pake ikadanidzira ichiti, ndiwe mwanakomana waMwari, akarayira zvikuru kuti irege kumuzivisa pachena. Zvino tinoona kuti kunyange nemweya yetsvina chaiyo yaimuziva. Ndinobva ndafungawo rumwe rwuyo rwatinomboimbawo tichiti, mune simba muropa raJesu, kunyange madhimoni anomuziva. Tichimboisirawo nyaya iyoyi panguva inotevera, nokuti muteereri, panguva ino ndinoda kuti ndimbosimbisisa panyaya yekutukwa nemadhimoni kana kuti mweya yetsvina. Tinoonawo kuti nhasi uno kune zvinamato zvizhinji zvaSatani. Tiri kuona kupararira kwazvo. Tinoonawo pataverenga kuti mweya yetsvina yakapawo chapupu kuti Jesu aive ani, asi Jesu anoidzivisa. Jesu akanga asingadi chapupu chayo. Iko zvino tichaona chinangwa chaMwari chikuru chekusarudza vapostori vane gumi nevaviri. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechitatu pandima 13, evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 3 pandima 13. Inoti, zvino akakwira mugomo akadana vaakanga achida vakauya kwaari. Ichi ndicho chimwe chinhuzve chandinoda kuti ucherechedze. Pano Jesu anosarudza kana kuti anoita sarudzo. Hazvinei kuti unozvida here kana kuti kwete, iye anoita sarudzo. Meevhangeri yakanyorwa naJohani chitsauko 15 pandima 16 pane mashoko anoti, imi hamuna kundisanangura, asi ini ndakakusanangura imi ndikakuisai kuti muende mubereke zvibereko, uye kuti zvibereko zvenyu zvigare, kuti chinhu chipi nechipi chamunenge muchikumbira kuna Baba muzita rangu vakupei icho. Zviri pachena kuti ivo zvavasina kumusarudza asi iye. Saka aive nesimba rekuita zvaaida navo. Chinhu chinofadza kuchiziva ichochi. Mwari akakuponesa akatanga basa rakanaka mauri, uye acharamba achiita zvakanaka kwauri. Pane zvose iye achakurwira nokukuitira zvakanaka. Ishe, paunodana vanodavira nokuita. Ngatinzwe kubva pandima 14 nendima 15 kubva muchitsauko chechitatu meevhangeri yakanyorwa naMako. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 3 pandima 14 nendima 15. Shoko roupenyu rinoti, akagadza vane gumi navaviri kuti vagare naye, avatume kuti vaparidze uye vave nesimba rokubudisa mweya yakaipa. Uku ndiko kudana kwake kwekupedzisira achidana vapostori. Pano ndipo panova vapostori vachidanwa sezvavari chaizvo, uye pano ndipo paanovatuma kubasa raainge akavatsaurira. Pano vanotsaurwa naye achivatuma kuenda vega vasinaye panyama, asi ndinotenda kuti pamweya vaive vose. Kubva pandima 16 kusvika pandima 19 yeevhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechitatu, tinonzwa mazita evapostori vakadanwa naJesu. Mazita avo vose aripo, kusanganisirawo Judas Iscariot uyo akazotengesa Jesu. Ava ndivo varume vaakasarudza. Ngatipfuurire mberi hedu kuverenga tichibva pandima 20 nendima 21 muevhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechitatu, evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 3 pandima 20 nendima 21. Shoko rakanyorwapo rinoti, zvino wakapinda mumba vazhinji vakaunganazve, nokudaro vakanga vasingagoni kunyange kudya chingwa. Vanhu vokwake vakati vachizvinzwa vakabuda kuzomubata, nokuti vakati unopenga. Mako anotipa kunyatsoona kuti Jesu aigara akabatikana sei nebasa. Muna ano zvipa nekuda kwemabasa enyika ino anokurudzirwa chaizvo. Vaimbi nevatambi vebhora nevane mabhizimisi nevamwewo kana vakaita chinhu kunyika vanotorwa sevanhu vanozvipira kwazvo. Asi kana munhu akazvipa zvachose nekuda kwebasa ramwari anotorwa sefuza chairo. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechitatu pandima 22 evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 3 pandima 22 inoti navanyori vakanga vaburuka vachibva Jerusarema vakati una Bherizebhuri unobudisa mweya yakaipa nomuchinda wemweya yakaipa. Bherizebhuri aive mwari wevahedheni uyo vaJudha vaitaura sesimba guru pakati pemweya yakaipa. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechitatu kubva pandima 23 kusvika pandima 26 evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 3 kubva pandima 23 kusvika pandima 26. Shoko raMwari rinoti zvino akavadanira kwaari akati kwavari nemifananidzo, Satani ungabudisa Satani seiko? Kana ushe huchizvipesanisa, ushe uhwo haungagoni kumira. Kana imba ichizvipesanisa, imba iyo haingagoni kumira. Kana Satani achizvimukira akazvipesanisa, haangagoni kumira, asi unopera. Zvaari kutaura pano ndizvo zviri pachena zvekuti haangagone kudzinga mweya yakaipa nemweya yakaipa. Kana akadaro kureva kuti imba inenge yatsemurwa nepakati, Satani haangagone kuzvirwisa iye pachake. Hapana umambo ungazvirwisa iho pachawo, izvi hazvigoni. Jesu aidzinga mweya yakaipa nesimba raMwari, kwete simba raSatani. Dai waive mweya waSatani waaidzinga nawo, ini ndinofunga kuti Satani airamba nesimba rake, nekuti haingarwisa achizvirwisa iye pachake. Dai aizviita nesimba raSatani, kureva kuti Satani ainge azvitsemura nepakati paumambo hwake. Pane munhu angatumwa kuzvikuvadza akabvuma here? Zvirokwazvo hakuna. Kunyange naakapusa chaiye saSatani haangabvume chinhu ichi. Mudikani, ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechitatu kubva pandima 28 kusvika pandima 30 evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 3 kubva pandima 28 kusvika pandima 30. Shoko raMwari rinoti zvirokwazvo ndinoti kwamuri, vanakomana vavanhu vachakanganwirwa zvivi zvose nokumhura kwose kwavanomhura Mwari nako. Asi ani nani wamhura Mweya Mutsvene haangakanganwirwi nokusingaperi, asi une mhosva yechivi chisingapesi, nokuti vakati uno mweya wetsvina. Ichi chakanga chiri chivi chisingaregererwi, hachigone kuitwa nenzira iyoyo nhasi uno. Tichitanga, ndinoda kuti ivo vaive naJesu, iye munhu wechipiri pautatu hwaMwari, vakamupa mhosva yekuti aidzinga mweya yakaipa naBherizebhuri iye achizviita nesimba raMweya Mutsvene. Saka vanhu ava vairamba umwari hwaJesu nehwaMweya Mutsvene pautatu hwaMwari. Vairamba mabasa evaviri vanoti Jesu naMweya Mutsvene. Vairamba chapupu chaMweya Mutsvene nemwanakomana waMwari. Vairatidza unhu hwekusatenda, uye waive unhu hwekuramba Jesu Kristu zvachose. Vaidzivisa Mweya Mutsvene. Izvozvo hazviregererwe. Zvinonetsa nhasi kuti munhu arege kukanganwirwa zvivi zvake, kana kuti unenge uchirwa kuti munhu anotadza nhasi wonzwa mhosva nokuda kwazvo mangwana, wouya kuna Mwari mukutendeuka, Mwari worega kumukanganwira. Ndizvo here? Unoona, Jesu akafa nekuda kwechivi chedu chose, kwete zvivi chete, asi chivi chose, asi chiri chimwe. Chivi ichi ndicho chaive chisingaregererwi. Hakuna chinhu chakafanana naichocho nhasi uno chatingati munhu anotadza worega kukanganwirwa. Unhu hwemutendi nezvaanenge ari ndizvo zvisingaregererwi, asi kwete zvaanoita. Kana munhu akamhura nemuromo wake, hachisi icho chinhu chinomupa mhosva, asi hunhu hwemukati hwemwoyo hunova chinhu kana mamiriro anogara akadaro ndicho chivi chinorwisana naMweya Mutsvene. Kudzivisa kutonga kwaMweya Mutsvene kana basa rekutonga raMweya Mutsvene mumwoyo memunhu. Vakaramba kubata kwaMweya Mutsvene mumunhu ndivo vakasangana nedambudziko iri. Saka munhu akaramba kubata nokutonga pamwe nokutungamirira kwaMweya Mutsvene zvinonetsa kuti munhu iye atendeuke uye haatendeuki. Zvino kana munhu asina kutendeuka anoregererwa here? Ichi chivi chisingaregererwi. Zvinotoda nyasha dzaMwari kuti utendeuke uregererwe pachivi ichi. Kana usina kutendeuka chete hapana kuregererwa. Muteereri usakanganwe kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti simba riri mwanakomana waMwari, simba riri mwanakomana waMwari. Chikamu chataa kupinda iko zvino, ndoda kuchitaura chiri pasi pemusoro wekuti ukama naJesu, ukama naJesu. Ngatipedzise chidzidzo chedu chanhasi tiri panyaya ino yeukama naJesu. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechitatu kubva pandima 31 kusvika pandima 35. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 3 kubva pandima 31 kusvika pandima 35. Shoko raMwari rinoti: zvino mai vake navanunʼuna vake vakauya vakamira kunze vakatumira nhume kwaari kumudana. Vazhinji vakanga vagere vakamukomba vakati kwaari, tarirai mai venyu navanunʼuna venyu nehanzvadzi dzenyu vari kunze vachikutsvakai. Akavapindura akati, mai vangu navanunʼuna vangu ndivanaaniko? Zvino akaringaringa vanhu vakanga vagere vakamukomba akati, tarirai mai vangu navanunʼuna vangu, nokuti ani naani unoita kuda kwaMwari ndiye munun'una wangu nehanzvadzi namai. Vanun'una vaJesu, Jakobho naJudha, vose vakanyora tsamba mutestamende itsva, asi havana kumbobvira vambodomawo kuti Jesu aive mukoma wavo. Unoona ani naani ari muna Kristu Jesu ari pedyo pedyo naye kupfuura mai vake vepanyama navanun'una vake vepanyama vaivepo pamazuva ayo. Ndosaka Jesu akazotarira tarira akazoti, idzi ndidzo hama dzangu dzepedyo, mai vangu nevanun'una vangu. Chinhu chikuru chinokosha ndechekuva neukama naMwari muna Jesu nekumugamuchira saIshe nemuponesi weupenyu. Izvi ndizvo zvinopa munhu simba rekuti anzi mwana waMwari. Ndizvo zvinotiunza pedyo naye, kwete nyaya yekuti mai vake ndivo mai vangu kana kuti baba vake nababa vangu mukoma nemunin'ina. Aiwa, handizvo. Evhangeri yakanyorwa naJohani chitsauko chekutanga pandima 12 shoko raMwari rinoti, asi vose vakamugamuchira akavapa simba kuti vave vana vaMwari. Ndati izvo unozviwana muevhangeri yakanyorwa naJohani chitsauko 1 pandima 12. Hama yangu, Jesu aipfuurira mberi nekuporesa pamwe nokudzinga mweya yakaipa zvisinei nekuti vanhu vaiti kudii. Achipfuurira mberi nebasa, Jesu akazodanawo vadzidzi akavatuma pabasa akavapa simba rekudzinga mweya yakaipa nekuporesa. Tadzidzawo pamusoro penyaya yeukama naJesu. Ukama naJesu unongovapo bedzi kuburikidza nekumugamuchira. Ndinokukurudzira kuti utsvake mubati webasa raMweya akutungamirire upenyu hwako pakugamuchira Jesu saIshe nemuponesi weupenyu hwako. Mwari akukomborere.